Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndishithi hey lo misoriyo na uzedudzwa nasi china Gumiguru 18 2018. Mapurisa anoputsa musika weko pakabhana muHarare izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina pekutangira. Komisheni iri kuongorora zvakaitika mumhirizhonga yakaitika musi wa1 yamavhuvhu inoenderera mberi ichinzwa umboo kubva kuvafakazi, vamwe vavo vachiudza komisheni iyi kuti ine vamwe vanhu vasingakodzero kunge vari mukomisheni iyi uye kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vamiswewo pamberi pekomisheni iyi. Vanorwira kodzero dzevanhu votambira nemufaro kuraswa kwechikamu chemutemo wePublic Order and Security Act wanga uchishandiswa nemapurisa mukumbunyikidza kuitwa kwemisangano. Vanhukadzi vakawanda vanoti mutemo weproportional representation unofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti vanhukadzi vakawanda vapinde muzvinzvimbo zvematongerwo enyika. Izvi zvaboda pamusangano weGender Forum uri kuitwa neZimbabwe Gender Commission muBulawayo. Muchirongwa cheWomen's Roundtable tiri kutarisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwaniswawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.